2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation, and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. We must craft a future benefiting from the wisdom of the past. Therefore, in this coming year, let us all shun violence. Those that propagate violence must be exposed, condemned, and rejected.
Gore ra 2020 richave gore rekugadziriswa kwezvakawanda pamwe chete nekuwanisa vanhu mabasa uye kuita zvido zveveruzhinji. Tinofanira kugadzirira ramangwana tichidzidza kubva mune zvakaitika kare. Naizvozvo, gore rino tose ngatirambei zvemhirizhonga. Avo vanoita zvemhirizhonga vanofanira kubuditswa pachena nekushorwa zvakasimbisisa. Ngatibvumiranei kuti hatisharasikirwi neupenyu hwemunhu kana mumwe chete zvake panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuti tibudirire, tinofanira kubatana mune zvose zvatinoita.